Tanosangana naminista asikuti hatina kuenda seapex council vangava ndidaidzaini semukuru wevashandi ndikaendawo netop leadership yedu vasi vanoti vatiudze kuti vasvika papi nenyaya yemadates July salaries. Tasvika ikoko chekutanga chavatanga kutiudza ndechekuti ivo vari kuedza chose kuti mari vashandi vapihwe nekukurumidza zvisaiti sezvazvakaita mwedzi wapera, asi vari kuti hanzi vachine zvinonetsa asi vari kuedza kuti daiwaro zvavagona. Kunonoka kwacho kwaita kuri nani kudarika kwakanga kuriko mwedzi wapera. Vakati izvoni pane vari kufamba vachitaurira vanhu madhesi asiriwo, vamwe vari kusa musocial media vari kuti madhesi iwayo ese ari kufamba mumasocial media haana kubva kuhurumende, nekuti vari kuti ii madhesi masocial dhesi haasati abuda. Saka nyaya iripo ndeyekuti vativimbisa kuti mwedzi unouya period yacho yedelay inofunga panenge paine significant improvement. Vakatizve Friday madhesi anenge abuda, saka isi tiramirira Friday.
Saka imi matambira sei chivimbiso chamapiwa nehurumende ichi?
Kana tichiti taenda kumiting yekuti tiudzwe kuti zvakamira sei, yakasiyana nemiting yenhaurirano yemanegotiation. Tazvitora saizvozvo tikati tichamirira Friday yacho, asi tisatatichiti chishuviro chedu kudai zvanhu zvagona madhesi iwayo vakumbidza kutiudza ivhini Friday isati yasvika. Tagara neapex council tichivaturirawo zvanga zvabva kuna minista, vakati kana zviri zvokuti madhesi anzi anobuda Friday, vakatiwo chishuviro chakudai zvanhu zvagona anga abuda before Friday. Vachiti izvo ndotochimirira madhesi abude Friday, kana azobuda Friday isusu tichasangana nemvuro tozoyeya zvinenge zvabuda before Friday.